mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu, 313. Zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya. Rimwe sangano remadzimai rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuru kuti vaenzane pahuwandu nevanhurume, kwete zvakataurwa navamunangagwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu, 313, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuManicaland nemunhu mumwe chete muHarare. Nezuro zvakare vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe, 227, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu, 85, vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri, 32, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe, 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana manomwe nevaviri, 9,702. Vatauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro vanoti zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya, vachisimbisa kuti hurumende yakagadzirira kuti vana vadzoke kuchikoro munandira. Izvi zviri kuuya apo vamwe varayiridzi nevabereki vari kuti vana vanofanira kumbomira kuenda kuzvikoro kana hurumende isiri kukwanisa kuvavheneka vose kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Pane vana vechikoro nevarayiridzi vanosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro.
Bazi reprimary and secondary education rinoda kuzivisa veruzhinji, kunyanya vabereki vane vana vari kuprimary nesecondary, kuti zvikoro zviri kuvhara musi wechishanu 18 zvita 2020.
Saka zvikoro zvinozovhurwa riini vandoro?
Zvikoro zvichazovhura musi wa4 ndira 2021. Apa patinokurudzira kuti vana vese vemuECD A neB, magrade 1 kusvika grade 7, maform 2, maform 3, maform 4 nemaform 6 vange vari kuchikoro. Nyaya dziri kutenderera pamafura mhepo dzesocial media dzanga dzichiti vana vari kuzovhura zvikoro musi wa18 ndira anova manyepo.
Ari kubva kupi manyepo aya sekudzwa kwamuri kuita?
Manyepo iyaya anongotenderedzwawo nevamwe vanenge vasina kutaura nebazi reprimary and secondary education. Tinokurudzirawo kuti vana maform 1 venext year vachange vachivhura musi wa9 February, unowa 9 kubvumbi 2021, ava vachapinda form 5 vachazodzokera kuchikoro kana maresults au emazamanishon awari kunyora aonge abuda.
Mutauriri webazi rezveutano vataungana ndoro vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatavo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi re Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou.
Zvina zvina kumira zvakanaka muzvikoro nokuti COVID-19 yakakandira mazai katandavara sorunyemba muzvikoro. Ma boarding school akawanda yakatekeshera kuna natonga dai kuna nadaya daya ndinofunga munoziva kuna na John Twala kwese kuna matopos kwese kuna na chinoyu saka dambudziko guru ririko ndiro kuti vana ava vabata nechirwere muzvikoro havana kutesta vakawanda asi vakawanda vari kurwara.
Asi katiri kunzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa mangwana nemusi wechishanu harisi danho rakanaka here?
Zvikoro zvingavhara neFriday asi dambudziko guru ndokuti vana ava vakabata sezvakaitika izvi voita sei nokuti zvava zvakanaka kuti vatese vachipachikoro toona kuti kana vane utachiona kuda vangasara vari muquarantine pane kuti iko zvino tava kuchiti vana ava vavhare zvikoro vachinotapurira vabereki nokuti zuva nezuva zvatiri kuona rezvokuti zvikoro zvakawanda zvirungoramba zvichiti zuva nezuva zvinomuka zvinzi nhasi COVID yavapapa kungava kuna na Roosevelt kungava kuna na danga mvura kungava kuna na dadhaya kungava kuna na tafara hai dzekuna na triangle saka zvava zvakanaka kuti tione kuti vana vatesa muzvikoro umu pavanodzokera kudzimba toona kuti tingachengetedza upenyu kana kuti vasapa kuti chirwere chitekeshere uyezve panozovhura zvikoro muna January panenge pachidazve kuti titese vana vechikoro varairidzi ndokuti tione kuti tarwisana nedenda iri ratekeshera ratinetsa rinoita mutema rege muZimbabwe.
Chii chinozoitika semaonero enyu kana izvi zvikasaitwa zvamurikurudzira?
Tisidaro tichapera nechirwere ichi ende uye tichazonetseka nokuti health system yedu haina kunyanya kusimba tinofanira kunge tichikwanisa kuti tiite tracing masource eCovid aya zvino zvatiri kungoita ndezvekuti tinongoti pane pazonyanyisa ndopo ndotonotesa wowanikwa kuti matesting kits ari kutoshotawo for example dadhaya haine vana vari over 1000 asi hurumende yakawanikwa ichingowana matesting kits okutesta vanhu 47 watesta vanhu 47 32 wowanikwa kuti vari positive saka zvaa zvichida kuti tiwane matesting kits anotesta vana vese toona kuti tingaenda mberi sei.
Asika bazi rezvedzidzo riri kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira kuti zvikoro zvinovhurwa pasina matambudziko kutanga iro gore rinoya.
Vana vandoro havadi kuti vaudzwe kuti vatadza vanoda kupa muenzaniso kuti zvinhu zvakanaka muchechete mvura yegui ivo muchikoro muchitonetsa pazvikoro zvese zvakawanda pane vana vangoita quarantine asi havana kutesta vanava vanenge vangorwara varwarisisa vachikosora saka isi taichiona kuti zviri nani kuti tione kuti matesting kits arimo muzvikoro totesta vana vasati vaenda kuti tidzivire vabereki uyezve pavanozodzoka todaro asi vana vandoro havazvioni zvese izvi vachayeuka bako mvura yagasi.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano re Women's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPI rinoti aritambiri zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maererano nevamiriri vechidzimai muparamende nemumakanzuru. Vachitaura mumusangano webato ravo repolitibro vaMnangagwa vakarumbidza hurumende yavo vachiti inochengeta zvigaro zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti zvive zvevanhukadzi muparamende nemumakanzuru. Mukuru weWALPI Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti izvi hazvisi kutambirwa nemadzimai emapato ezvematongerwo enyika ose sezvo vanhukadzi vachida kuti zvigaro izvi zvigovanwe pakati pevanhurume nevanhukadzi muparamende nenomakanzuru half half kana kuti 50-50.
Zviri kwakabuda information mashoko ekuti president Mnangagwa vari kuda kuintroducea kuti system yemadzimai elocal authority makancellors kuti pana councillors ese anoedetwa 1958 pawanikwe pane mamwe masits achazoiswa pamusoro peipapo 30% anenge achireserverwa madzimai. So isusu chiri kutinetsa chekutanga tafara kuti atisti vari kuzviona kuti madzimai ari mumacouncil positions mashuma less than 250 out of 1958. Ndozvangotifadza kuti atisti vazviona kuti madzimai mashuma about 14% of macouncillors ese.
Saka chindonetsa pachii?
Chiri kutinetsa ndechekuti constitution yedu yeZimbabwe tikatarisa section 1756 and 80 inotaura about nyaya yegender balance kuti mucabinet munofanira kunge mune 50% madzimai, muparliament munofanira kunge mune 50% madzimai, mucouncil munofanira kunge mune 50% madzimai, mupresidium nemaleadership positions ese. Asi tiri kushamisa ndechekuti varida kuramba vachiisa zvigamba vachiisa tinoti pachirungu mapiecemeal measures eku kurudzira kuwanikwa kwemadzimai maleadership positions kunze kwekungoti vazadzikise zviri kutaurwa nebumbiro remutemo iro riri kutaura nyaya dzegender balance.
Imimi nesangano renyu manga makatarisirei?
Sisu sandakatarisira kuti kana vafunga zvekuti kulocal authority kumacouncillors kunge kuchiwanda madzimai ngavangoimplementa zvekutaurwa neconstitution. Izvo zvinobva zvadhivhaidha 1958 masits nepakati tiwanikwa vakadzi vachiwana 969 vamwe vachiwanawo 979. So chiri kuitika ndechekuti vanhu havasinyatsoziva kuti information yakamira sei kuti tiri kutenga zvishoma zvatiri kupuwa zvi 30% hazvikwani nekuti haungawedzere masits pamusoro pe 1958 kuti tichawedzera mamwe 30% pamusoro. Maproblems atiri kuona ari kukota system yemupala parliament yemasitsa 66 yekuti madzimai anongopuwa masitsa 60 emumhepo asina maconstituencies. Ndovatichangoona futi kucouncil madzimai akungopushirwa achibviswa kumawardsins endai kumasitsa enyu akareserva.
Sezvisingagadziriki zvinhu izvi chinonetsa pachii?
Chinonetsa ndechekuti president havakonsulte vanhu vakawanda kuti vanzwisise kuti madzimai ari kunyatsodai chii. So isusu tiri kuivamba 30% tichiti tiri kuda zvekutaurwa muconstitution zve50%.
Asi hazvisi zvinhu zvinotora nguva here zvinofanira kuitwawo zvishoma zvishoma?
Hationi sezvinotora nguva zvekuti vaimplemente 50-50 nekuti nguva iri kupedzwa kuchisuggestwa kunzi constitution iamendwe nemari dzese dziri kushandiswa. Zvinotongotora nguva pfupi pfupi kungoti maelectoral provisions arimo muconstitution ka angoalignwa neconstitution neelectoral act angopowa power kune zeki kuti ingorejecta maparty political party list anouya asingaratidze ku 50% vakadzi ne 50% varume. Bwo chiruramba chichinetsa ndechekuti patinotarisa kuparliament pavari kuda kuamenda constitution vachienda extenda proportional representation yemadzimai 60 aya havana vanhu vavakabvunza. Even madzimai chaiyo ekuzanupiefa haasi kuida, madzimai ekuopposition haasi kuida, madzimai maaspiring leaders haasi kuida. Saka zvinobatsire kuti titore nguva tichingoisa zvigamba zvigamba tomboti zvigamba futi kuparliament toisa futi zvigamba kulocal authority ngavangobuda pachena akavangotaura kuti isusu 50% hatisi kuida because isusu takatsewawo kuti tori redi kumobilisa madzimai kuti asavhotere mapolitical parties asingarespekte nekupromota 50% nekuti taneta nekuti tirambe tichingoramba tichipushirwa mapositions ari kuzasi. Izvo zvitarisei kana mukatarisa muone word chaiko macouncillors ada kuedwa aya 30% anenge achiita chii asina mawards sezviri kungoita mapr mps ekuti anongopinda haana maconstituencies havana mari yecdf havana mari yekudevelopa maareas avanogara havana vanhu vavanoreprezenta vanongonzi imi muri kurepresenta province yese. Izvo zvinhu zvatinofunga kuti kutochinyirwa chaiko semadzimai. President kana vari serious vanyatsori genuine panyaya yekuda kupromota marights emadzimai ngavangopinda kamuconstitution vongotarisa kuti inoti chii panyaya dzekupromota kuenzaniswa kwemukana kuwedzera pamadzimai nevarume panyaya dzeleadership vongo implementa ka izvozvo nokuti kana vazviimplementa zvichabata kubvira kumusoro kusvika kuzasi panenge pasisina need yekuisa zvigamba zvigamba zvekungoratidza kuti vakadzi tango kufadza izvenyu but chokwadi ndechekuti madzimai anenge asina power
avo vange vari mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo bhuku rakanyorwa neumwe wavatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Bhuku iri iro rinonzi Goose Agenda, the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards rinonzi rakabuda muongororo yavakaita kuti vapiwe degree repamusoro kana kuti PhD neUniversity of KwaZulu-Natal muSouth Africa. Vanodzidzisa kutapwa kwenhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti upenyu nemagariro avachiwenga atinoziva haaratidzi pfungwa dzingabudisa degree repamusoro iri vachiti pane mutauro wakafanana newakambotaurwa mushure mokupiwa degree repamusoro iri kwakaitwa amai Grace Mugabe. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuti zvikoro zvinozivikanwa zvinopa madegree aya sei kuvanhu vanozivikanwa kuti havangakwanisi kuvawana vega. Taedza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi tikatadza.
Hatina hatifunge kuti bhuku racho riri kubva mupfungwa mavo. Tinodaira kuti pane akanyora bhuku racho. Pamwe chete negwaro rePhD ravakanyora kuvachizopuwa iyo inonzi PhD kuno kuKwaZulu-Natal. Handifunge kuti pane munhu angadaire kuti ndiwo wachengwa chisho.
Asi Profesa Mukasa, sei muchidaro, handiti pane chikoro chapamusoro here, handiti pane university yakavapa PhD irere.
Zvinoda chaizvo kuongororwa kuti upuwe PhD ka unofanira kunyora gwaro rine pfungwa itsva ogomira pamberi pebato remaprofesa uchipindura mibvunzo yezvawakanyora. Hatimbodairaba kuti wachiwengwa munhu anokwanisa kumira pamberi pemaprofesa epayunivhesiti wachipindura muchirungu. Munhu wese anoziva chirungu chawachirungu. Iyi nyaya inoda kuongororwa chaizvo. So KwaZulu-Natal wakawapa sei gwaro iri rePhD? Zvebhuku izvi hazvinobhotishamisaba kuti pane akavanyorera. Hawasi wanhu wane pfungwa dzingawape PhD.
Saka munofunga kuti zvese izvi ndezvemanyepo?
Kutaura kwavo mupublic upenyu hwavo hwese hauzviratidzeba kuti munhu ane hurukuro yegwaro hawana basa. Panyaya iyi isibhesi kungokanganwa.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko muri Studio 7. Pano umwe munhu akambokomenda achazi hangu kuti ndirini asi pane mamwe programs enyaya ndakambotevera achiti Monzora naKupe vane marriage of convenience. Asi maonero angu aya inenge yakupera marriage yeya. Kana zvikafamba zvakanaka
Ngo gore noera pa Studio 7. Ino ndine chichemo, chichemo changu ndinongotiwo. Kuna mai venyika mai Mnangagwa. Taingo kumbirawo. Sene hangu ndawa nemurivo, ndawa nemaveji mai Mnangagwa. Taingo kumbirawo kuti mutibatsirewo. Pane vanorarama one utachiona mai Mnangagwa tirangarireiwo. zvino Christmas yosvika titombozivwa mwe kuti chinonzi Christmas ichi taingokumbirisa home mnangau tiye ukei vovedu ve kunyanya vangu inivo ndiri shirikadzi ndaingokumbirisa home ndisudzirewo chichemo changu kuna mai mnangau ndatenda hangu.
Studio 7 makadiko vana mukoma Jonga namukoma Danu Mukawande na mukoma Blessing Zulu na Sisimafe tinoti mose kwazuwai nemufaro wangu mukuru. Ini ndoda kutaurawo nemurume anga achitaura pamakusena apa achiti isusu vezano tinototonga kusvika zvanaka. Vezano hatitozivi kuti vanhu vari kuenda kune dzimwe nyika vari kutsvagei. Ivo vamwe vari kune dzimwe nyika ikoko, vanhu vemusouth africa kana kuEurope kupi, vangauyawo here muzimbabwe vachiti tinoda kusvaga rubatsiro, vangapuhwei muzimbabwe? Chaunowana muzimbabwe chii chaanowana muzimbabwe? Kana zvakakunakira umba makwewo izvi kuda unondorwiya muriwo usina mafuta, asi kuti hamene chaunonyanya kusapota ndonga vane kupuhwa zvitisheti zvisina kana nekwazvakananga. Ngaafunge, ngaaonewo kuti upenyu hwake hwakamira sei achiita unhu hwakaipa kudai. Vanhu vanoenda kune dzimwe nyika, handi kushayiwa chekubata muzimbabwe, handi hamuna chekubata muzimbabwe. Anotaura zvinhu zvinogumbura chaizvo, anotaura zvinhu zvinorwadza. Chii chinoitwa namunangarwa nachifa nezara? Vanhu vari kutambura nezhara, vanhu vari kufa nezhara, vanhu vari kuita sei nezhara, asi unototi pamberi nezanu pf waona zvakanyanya kukodzera, chii chakamboinyiso kuona pazanu pf? Haa, ngaafunge mani, fungawo mani. Vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kushandiswa kuno sekusouth kuno, kushanda semadhongi, kushanda kuita sekuti hatina misha.
Kwazuwai, kwazuwai, kwazuwai mhuri yeZimbabwe, kwazuwai, kwazuwai vabereki. Musanyeberwe nebato iro rana kupe iro. Bato iro iro ibato rakagadzirirwa kuparadza mamwe mabato. ZANU PF hamuizivi here kuti kana taakutaura zvemaerection taakutaura kunosvika kumaerection? Pachamuka mapato akawandisa. Vanhu veZimbabwe ipapo ndipo pavasingazivi. Pachamutsiwa mabato hobo ane chekuita nenhau yekudestroya main opposition. Saka vana veshanduko hatifaniri kukanganiswa nezvinhu zvakapusa, hatifaniri kuvhiringidzwa. Tinofanira kuramba takananga kuchinangwa itsika yezanu pf. Akupe uyo akabhadharwa mari uyo ari kudya nezanu pf. Hapana, mucharangarira mutambara here imi vanhu veZimbabwe? Mutambara akaita sei paya? Hapana, apa tozviziva zvitagara nazvo. Kupe kupiko? Ana Monzora ndovari kutoshandiswa zvavo, akatofunda chikoro izvi mushe mushe, asi zvavakuita zviratidze kuti munhu akaenda kuchikoro. Iko zvinoizvi onai zvaakuitika manje. Kana kuti tichimuwenga kuti Monzora uyo hatichatombomuzivi.
Aiwa, ndinoitwa Tawanda. Ndakutaurawo pamusoro pebhajetiro rakaitwa navamutumi munyuvero. Sokuona kwangu ndonenge ingori bhajeti renhamba, bhozi tarautaa bhajeti racho rakaiswa kumabhondi. Isusu toziva kuti bhondi rinoluza value each and every day. Kana izvizvo tatasa value vakaita 420 billion bhondi, but akadai kukonzeraswa kumaus ozi almost 2 billion. Saka hapamborina nezvebhajeti sinapo. Almost education chacho inotoda 2.5 billion USA. Tichazoti health, saka itimizi hapambona nezvebhajeti apo. Dai vadzoka zvakare mupalamende vaisa bhajeti ravo kumaus zvitori nani, just because bhondi iroro patozosvika pamid of 2021 bhajeti ravo rekera useless. So hatichatodzokera kumasaiti 231. Sana tikokumbira uri dai zvaibvira musumuwe ngavadzoke vataure bhajeti ravo in us esa bhajeti ravo kumaus. It makes sense than kuita zvavakatiitira.
Kwazuwai vana veZimbabwe nevashamarari vedu. Ini ndiri kusouth africa, ndinonzi Tobias, ndichandobva kuZaka. Ndaidawo kupindura murume uyo ataura achiti kwanzi tinongoramba tichingotonga isimazana. Iwe wakaenda kuamerica kana kuti wakaenda kusouth africa kana kubotswana kana kunamibia? Wakangoenda nokuda kwako, kwete zvekuti munyika munotamburiwa. Unobva wati hatisi kutambura isu, takatogara. Wakaenda nekuda kwako murume. Hama, rega ndikuudze, upenyu zvinochinja gorera uchasangana navonazvo uchazozviona kuti zvinorwadza kana makagarika mune zvamunowana musafungidzira kuti vanhu vose vari kuzviwana tanga ndichikumbirawo kuti muzvizive izvizvi kuti kuwana kwamunoita kusiri kwose kunoita vanhu vose hatina kuuya kuno nokuda baba zori izvi kumashoko enyu mwari akuropafadzi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri tatarisana nekrismas negoredzva munotii kuhama neshamwari dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira mashoko kuvamwe ndapota please taurirai nemazwi ari pamusoro vamwe venyu vanoita zvezevezeve zvinotadzisa kuti maaudio avo tiashandise mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gurukota rinoona nezvekuitidzana nezvimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanga vari kuMiddle East uko vanoti pane nyaya mbiri dzakabuda dzakakosha panzendo idzi. Nyaya yekutanga yakabuda yakakosha ndeyekuti nyika dzakawanda mudunhu iri dziri kuda kudyidzana neIsrael pasi pechibvumirano chinonzi Abraham Accord. Nyika dzanyorerana chibvumirano neIsrael dzinosanganisira Bahrain, United Arab Emirates neSudan. Chimwe chechipiri chakabuda chakakosha ndechekuti nyika idzi dziri kuwirirana kuti Iran iri kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. VaPompeo vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha zvikuru kwete kudunhu iri chete asi kuti pasi rose. Vanotiwo nyika dzakawanda dziri kuvatenda kwese kwavari kufamba nekuda kwekudyidzana kuri kuita United Arab Emirates, Bahrain, Sudan neIsrael. Vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha munyaya dzekudyidzana nebudiriro. VaPompeo vatiwo zvibvumirano izvi iyambiro kuIran kuti zvekuda kuzviita bhuru mudunhu zvapera vachiti ichasara yega iri pamhene isina kana shamwari. Vatiwo kugadzirisa kunetsana pakati peIsrael nePalestine kwakakosha zvikuru kuunza kugadzikana mudunhu reMiddle East. Vatiwo zvibvumirano zveAbraham Accord zvakakosha kuunza runyararo kugadzikana nebudiriro muMiddle East nepasi rose. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika dziri muMiddle East uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Mukira kumonasi ariko kubudasi ungave kuborote simure usanyare tinotangana kumbare nekuti chitaru chemumwe chicha chemumwe takanongesa nechikuru
pero kambo kanobva kuna King Shady neurombo hwanje naho hama dzangu kuti mungafa makaonavo mutrauzi wangu mubhero here handifunge kudaro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu 313 zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya rimwe sangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuro kuti vainzane pauwandu nevanhurume kana kuti 50-50. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.